chandingataura vahwandende chekuti manhamba ecovid-19 aya ari kunyanya kukwira nguva inoi nenyaya yokuti chando chiri kuita kuti vanhu vagare vakaungana mudzimba kana vari pavanenge vari kumabasa nenyaya yokuti panze apa pari kutonhora. Saka zviri kuitika ndezvekuti kana vanhu vane chirwere checovid-19 ipapo pari kusangana vanhu manhambers anobva anyanya kukwira because kana mumba mune vanhu 5 and munhu wane ane chirwere anobva achiparadzira kuvanhu 5 whereas munhu iyeye deanga ari kunze uku kuti aparadzire chirwere kuvanhu ivavo 5 zvinotora nguva yakati wandei. Saka ndozviri kuita kuti panguva inoyi yechando chirwere checovid-19 chinge chiri kupararira zvakanyanya sezvatinoona muzimbabwe vanhu vakawanda havasati vabayiwa nhomba yecovid-19 manhambers atiri kunzwa ndeyekuti tava pachinyi pa 700,000 something vabayiwa at least shoti yekutanga yecovid-19 vava fully vaccinated probably vaangodarika 500,000 saka zvinoreva kuti ruzhinji harusati rwava neimmunity yakakwana. Vamwe vanenge vasange vakabata chirwere vane temporary immunity but immunity iyoyo inopfuura futi. Saka zvinotoda kuti hurumende neruzhinji nyika yese tinge tiri kuona toita sei kuti chirwere chicharamba chichipararira panguva dzinoidzi.
Iyo hurumende chii chaingaita kuti zvinhu izvi zvidzokere pagwara riri nani?
Hurumende ine basa rakawanda chose nekuti mamwe matanho anofanira kutorwa anofanira kunyatsa kutsanangurirwa kuruzhinji kuti nemhaka yei like zvemalockdown zvavari kuita uyezve kuti nyaya yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda vakakwana zviri kufamba here. Saka izvozvo ndo mamwe matanho hurumende inofanira kunge iri kutova totarisa zvekuti vaya vanenge varwara vari kuwana rubatsiro rwakakwana here muzvipatara uyezve kuti malockdown paari kuitwa aya kuti vanhu vasaramba vachibuda panze tiri kuita sei kuti vanhu vava nechikafu nezvimwe zvakadaro kuti vasaramba vachibuda because kana munhu asina chikafu unenge achida kurarama. So idambudziko. Saka ndinoona kuti hurumende inofanira kunge iri kutarisa kumativi akasiyana siyana vachidzidzawo zvikuitwa kune dzimwe nyika kana kuno kunana America sezvatinoziva kuti COVID-19 yakatanga yakabaka zvakasimba but iye zvinoizvi vanhu vaakufemeruka. Saka tikatarisa dzimwe idzodzi hurumende dzanga dziri kuzvifambisa sei zvingabatsira chaizvo hurumende yezimbabwe kuti chirwere chicharamba chichipararira.